Imweni ngeyebhodhi reArcadia Community Center vaDural Adams vanoti hutano hwevechidiki hwavhiringidzwa zvakanyanya nenyaya yekushandisa zvinodhaka. Vamwe vanonzi vave kuguma voitawo zvechipfambi vasati vabva zera. VaAdams vanoti kana muzvikoro vamwe vana vane makore 15 vave kushandisa zvinodhaka uye vari kukurudzira mapurisa kuti auye nembwa dzavo muzvikoro kuti vasunge vari kutengesera vana zvinodhaka.
I can guarantee you, if you go to any school, take a dog unit, they'll find one. It's been sold in the schools. It's been sold by the shops. It's there. Alcohol is being sold by the shops.
Kana muchida endai pane zvikoro zviri muArcadia uye nepaArcadia Shopping Center kuti muone vanhu vachitambidza mari yekutenga zvinodhaka pamberi pevanochengetedza mitemo yenyika.
Vaendera mberi vachiti zvirongwa zvavari kuita hazvisi kufarirwa nevamwe vanotengesa zvinodhaka zvokuti dzimwe nguva vanotomboshishidzirwa. Vatiwo vari kutora mutemo ava havasi kutorerwa matanho akasimba.
I know as I'm talking, tomorrow I'll be death threat. I know, it'll come out. Hey, what are you doing? You love your life, trust me. We know
ndine chokwadi kuti nhau yandataura iyi ikabuda pamhepo ichandipisisa zvigunwe, asi handingarege vana vedu vachiparara nezvinhu zvakadai.
Mukuru weprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vatsinhirawo vachiti vamwe vanotengesa zvinodhaka vanozivikanwa nemapurisa.
Pane vana vanotozivikanwa kuti kana uchida dhazi rakati kuenda kupop 3D kuna nhingi, kuenda kugrade 7D kuna nhingi, kurevaizvo kuti pane vakutoshandisa vana vechikoro ezevhiriko yekuita mari yekufambisa madrugs avo. Ende mapurisa anovaziva vanhava iye zvinezvi ukaenda pachikoro chochoenda unobvunza kuti vanotengesa madrugs pano ndivanani vanozikanwa. Saka purovhini hatikugadzirisa chiri pai.
Mumwe wechidiki atarisana nedambudziko iri nditine Makurumidze uyo ati akasiya chikoro nekushiya mari achibva atanga kuputa nokutengesa mbanje.
Hakuna mabasa ekuti ndinotidzidziso ndikabvafamba makuteni ndienda chinosvera chinoita chakati nechipa away from drugs hapana. Saka mari kandaita akanga wakanaka $5 ndikufana kuti sei ndiende unotsvaga madrugs yayo $5 ikako ndotsvaga madrugs kuti ndikwanise kusurvive for tomorrow namangwana futi.
Chiremba vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira Chinoi mudare reparamende Dr Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kusamira zvakanaka kwehupfumi kuri kupa kuti vamwe vanhu vakuru nevadiki vagume voshandisa zvinodhaka. Dr Mataruse vaendera mberi vachiti mapurisa anofanirwa kupiwa zvikwanisiro zvokuti vaite basa ravo zvakanaka nekusunga vari kutengesa zvinodhaka.
Nhamo ndinonyanya kuti vanhu paraichenya zvekupinga zvinoita masitesi akawanda zvisina kuitwa ekonomikali vanhu vanodzokera futi kubvukira kutenda kwacho ikoko. Vanhu vaivava vanoda iyeve rehabilitation venezeta voka fola vachitwatonga vachitawa mavachisakadiro nezvebasa zvokuva zvaave mushitokeri hezve haaiwa.
Nyanzvi dzezveutano hwepfungwa vachishandira kuInguchene Psychiatric Hospital Dr Wellington Ranga vakaudza bepanhau reSunday News kuti vanoona varwere 10 pazuva vanenge vavhiringidzwa pfungwa nezvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 kuArcadia muHarare ndine Ropa Fadzo Mapenitse.